Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 21/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi voronga kuratidzira kutanga mangwana nenyaya dzemari dzemihoro.
Vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana COVID vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba.
Hurumende yoronga kuparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera.
Vakomana Namibia vakasangutya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera semutambo uyu, ndinoti unopera uri mangani.
Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo kutanga mangwana dzinenge dzisingaende kumabasa sezvo dzisina zvikwanisiro nekuda kwekudhura kwezvinhu zvichitevera mitero yakaiswa mubhajeti negurukota rezvemari muzvinafundo Mutulincube inonzi nevakawanda yave kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Varairidzi vakaendesa tsamba yenyunyuto kubazi rezvevashandi svondo rapera, asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa mhinduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwekuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weFOZEU Muzvare Tafadzwa munoda wafa.
Tichiri kuendera mberi kubva patakanyora tsamba yedu kuhurumende kupublic service, hatisati tawana mhinduro kusvika close of business neFriday. Saka izvi zvinokonzera kuti isusu tiendere mberi. Chiri kuitika ndechekuti varairidzi vauya kuweekend, especially varairidzi vekumamisha vauya vachiwana mabhalansi hapana, chekudya hapana, marenti haana kubhadharwa, mafizi avanga vakavimbisa kumahedmaster ezvikoro zvevana vavo haana kubhadharwa. Saka zvinongokonzera kuti tiindire mberi nekuti titaridze kuti mari yatahora haina kukwana.
Zvii chaizvo zvamuri kuda zvinoita kuti mukwanise kushanda pasina matambudziko amuri kusangana nawo?
Before October 2017, taihora 540. Tino appreciate kuti 540 yako irodziwa. FOZEU tinoti je hurumende yachipa 1200 considering nematax auya into salary. Matax aitiwa mumatax, saka zvinhu zvatinotenga nezvimwe zvese zvawedzera mitengo nenyaya yetax yauya.
Asika vaMutulincube vari kuti ivo mari yakabviswa kucovid allowance ichinzi yakuenda kumihoro yevashandi kana kuti masalaries enyu, iri kureva kuti mawedzerwa mari?
Technically, nekuti gore rose rapera iri murairidzi anga achihora a basic salary of 195,000 RTGS. which ungava mari muma United States dollars ilita chike $20 ndo yanga insana saka apa kwango chingwao zicha because yanga ima US dollars yanga record halawe technically ungati chawezi rwa mari asi kichiri pasi hivi nitepo kwa kichacha mlai hivi pasi temari ya chai hora ini muna 2017 and public service ekikeyo cha hiyo inoti urumenia aina mbumo yekudisa mari ye muoro pasina kibira
Mutungamiri wesangano Federation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU muzvare tafadzwa munoda wafa vachitaura vari parunare kuntaba ziduna kuumguza Imwe nyanzvi munyadzi zveutano irikurudzira vanhu kuti vadonedzerwe nomba yekolera muchirongwa chiri kunzi nehurumende chichaparurwa musi wa13 kukadzi kunzvimbo dziri kupararira chirwere ichi zvakanyanya dzakaita seHarare, Manicaland, Masvingo, Mashonaland East, Mashonaland West uyewo nekumashonaland central. Hurumende inoti yakapiwa nomba dzinodarika mamirioni maviri nesangano reWorld Health Organization. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Tinoona chiitiko ichi chiri danho rakanaka chose nokuti sezvatinotaura nezveutano prevention is better than cure. Saka kuva nenhomba yekorera ichibayiwa kuvanhu vakawanda zvichadzivirira parara kwekorera in the long term. Asizve in the short term we still have to prevent further spreading yekorera through provision yewater iri clean uyezve kuti vaya vanenge vane chirwere vakurumidze kurapwa.
Nhomba idzi dzinonyatsoshanda here vanhu vakadzibayiwa nekuti takamboona kapaye nhomba yecovid mazva yekutanga zvainetsa kuti vanhu vanyatsonzwisiwo zvinenge zvichifamba sei vamwe vachitofunga kuti ukabayiwa unotofa.
Ava nhomba ndo chaita kuti zvirwere zvakati wandei zvipere zvinosanganisira even dambudziko recovid-19 ranga rapararira pasi pese richipo haro asi vanhu vari kubatwa vachifa nezvirwere zvakaita sana covid zvava vava vashoma nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba kwozoita zvimwe zvirwere zvakaita sana polio vana mheta makumbo chaita kuti zvirwere zvisaramba zvichipararira pasi rese inyaya yenhomba saka nhomba yekorera of course it's not always 100% effective but it's better than no vaccination at all.
Munokurudzira kuti vanhu vaite sei kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Chatingakurudzira blessing ndechekuti vanhu vaite utsanana ndochokutanga chacho kuti kana vashandisa zvimbuzi ngavageze maoko nesipo nemvura yakachena kana vari kubika nekusuka michero nezvimwe zvikafu mvura iyoyo ngainge yakachena uye inge yakabhoiriswa kana kudziiswa totizve magathering akati wandei wandei kana kuri kundufu mawedding nezvimwe zvakadaro kumachechi vanhu vanofanira kunge vachifunga nenyaya yekuti korera haisati ichiri kupararira saka vanofanira kunge vachiita mamezures iwayo eutsanana kwese kwavanenge vachisangana kuita kuti korera isaramba ichipararira.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica. Vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kumbonaya kwaita mvura munzvimbo dzakawanda kwabatsira zvikuru kune mbeu nezvirimwa zvange zvotsva nezuva asi varikurudzira kuti varimi vaise fertilizer yeurea kune nzvimbo dzine mvura yakawandisa sezvo isingakurumidze kuyeredzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Muminda pematiri chokwadi mvura yakanonoka kutuka tange tabatikana zvakanyanya sevarimi nekuti ndokubasa kwenu asi yazotiri kuoyana naye zvakanakawo hamirire zvinhu muminda kune vakawanikwa vadyara kuraika tiruka zvakamera zvakanakanaka vamwewo vakakumbisa kudyara dzinobeva zvinozomera ndoti zvichiita sekunge mbeu yakazotsva nezuva rakanyanya riye asi nekuramba zinayakwa yaita kusvika pari nhasi haa mune mbeu dzakanaka dzakawanda dzaakuratidzika zvakanaka kuita serigekuti dai ikaramba ichingonaya nekuti kudyara kwacho kumwe kwacho takanonoka vamwe vachine shungu dzokudyara asi zvino zvitaidzwa zviri nani
asi vanhu vanofanira kunge vachidyara here kusvika pari zvino kana kuti nguva yacho yapfuura
haa kazhinji nguva yapfuura nguva yekudyara shungu zvadhoo vanhu vanga vaine shungu nekuti kana anga asina kupedza paakatarisira anova madyara asi haa nguva yekudyara tikakati pajanuary kazhinji haa kuti nguva yapfuura asi kune vane shungu mani asi manje anenge aregere maybe anga asina kugara akazvironga vari kunzi haa kana wapfuwa kuzvipira tsvaga mbeu dzinokurungudza chaizvo kusvika asi kwako kuti haa haisiri nguva chai chai yekudyara ini
asi pane zvamuri kuona pane ichingabuda here muminda umu varimi vangakwanise kunhonga nhonga here kana kuti zvinenge zvakaoma chaizvo mwaka uno
ya mwaka wakaoma wakaomeswa sezvakataura pakutanga paya kuti wakanonokesa unonokesa kuzvipisa zvakanyanya asi nezvandiri kuonawo ikaramba ichinaya ikatsiva kunonoka kwayo nokuenderera mberi kusvika ikapedza mwedzi unouya uyu ikapinda kusvikana pakati pemwedzi uyo wamachi uyu haa tinonhonga
tombotarisawo iko kuwandisa kwemvura yacho iri kunaya hakukanganisi here vanenge vadira fertilizer vaya
ya mvura ikawandisa muzvudete iwa mefetiraiza inokanganisika inoendeswa pasi yatoti muchirungu michinini ndosaka varimi vane mvura yakadaro vachikurudzirwa kuti kana mvura yakawandisa mida kuita top dressing ichaendesa yuriya yuriya haizoendeswa pasi zvakanyanya asi zvo zvakadaro mvura haisati yasvika nzvimbo dzese kuti yanyanyisa aa zekuti yakawanda zvayo pane yakawanda yakanaya zvakanyanyisa tichangobuda mukrismas umu yakatadza nzizi nemadhamu tabuda imomo haina kunyanyisa kunyanya yekunaya zviri nani
vaimbova mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe commercial farmers union vawanda chabikwa vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti zvizvarwa zvemupalestine zvapa muhondo neIsrael zvasvika pazviuru 25 kana kuti 25,000. Bazi iri rinotiwo varwi veHamas 102 vaurayiwa muhondo iyi. Asi pane vose vafa ava bazi iri rinoti zvikamu 90 kubva muzana kana kuti 70% vana nemadzimai. Muzuva radarika chete vanhu 90 nevasere vanonzi vaurayiwa neIsrael muGaza. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain vaGrant Shapps vanoti havasi kufara nezviri kutaurwa nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu zvekuti havadi kuti Palestine ive nyika yakasununguka asi vachiti inofanira kunge iri pasi peIsrael nguva dzose. VaNetanyahu vanoti havatambire kurudziro iri kubvawo kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden uye kuti Palestine ive yakasununguka vachingoti inofanira kunge ichionekwa iri pasi peIsrael sezviri kuitika pari zvino. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi vanoti havasi kuzobvuma kuti nyika yeSomalia ityisidzirwe nedzimwe nyika. Izvi zvinotevera mashoko eEthiopia ekuti inocherechedza dunhu reSomaliland iro riri kuti rinoda kuzvipatsanura kubva kuSomalia kuti rive nyika yakazvimirira. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Dino kukamchira ya kuchirongwa chewe chidiki chesondo reka reka chamnopiwa neni Taboka Ngube ndiri mu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka tine urukuru na wa Ben Jermaine Ngube. Avo vakatanga chipatara che Men's Health Clinic Zimbabwe ngati nzwei vachitsana ngura.
Chipatara chedu chipatara chivarume chete chirati vanhu vanorapwa kunoko vanhurume nevakomana tinoti mateenagers and chese chanesa pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro kuchipatara chedu asi kunyanya masexual and reproductive health issues tingangoti madambudziko anoenderana nemishepa bonde zvinhu zvinenge ana erectile dysfunction, premature ejaculation nana low sex drive asi zvichifurikidza chero chanoita pamunhurume anokwanisa kuwana rubatsiro.
Chii chakakupa pfungwa dzekuti unge uchitanga klinika yakadai?
Nenguva iyoyo baba vangu vangu vasikunzwa mushe zvikare and mukuedza kuvawanira kuti vawane rubatsiro ndopandisa cherechedza kuti muno muzimbabwe tatisati tava nayo men's clinic inova ndiyo kliniki yevarume chete. Kune dzimwe nyika sengana nasouth africa yakabvira kare iriko asi muno muzimbabwe manga musina. Saka ndozvakandiita kuti ndifunge ko chii chinondipasisa inini kuti ndifambire nyaya dzacho tione tichinge tiinayowo muno muzimbabwe men's clinic.
Mavhura chipatara ichi ndeapi matambudziko amakasangana nawo kana kuti amuri kuramba muchisangana nawo pakubatsira varume ava?
Pandakatanga chipatara ndiri mudiki sungaite ende ndandisina ruzivo handisi chiremba and ndandisina ruzivo mnefield yehealthcare. Saka kazhinji kachona mukuedza kutsvaga vanhu vekushandidzana navo vaindibatsira kuti tikwanise kuvhura chipatara ichi zvainera nekuti vazhinji vaingonditarisira pasi vachiti akakangorooka mukomana akana zvakanoziva. Saka zvaindinetsa nyange nanhasi kazhinji kachona mune zvimwe zvandinenge ndichida kuita ndinosangana nemadambudziko anenge wari dambudziko rechituo pachingulano mati mapoor healthcare seeking behaviors kuti kazhinji kacho vanhurume kana tichinge tarwara kana kuti tisiri kunzwa mushe tinowanzoda kushingirira kushingirira kusvikira tapora kana kuti kushingirira kusvika zvatozonyanyisisa and naizvozvozvo kunyange kliniki yavapo zvanga zvekunyetsa kuti varume vakwanise kuuya kuzowana rubatsiro.
Pane kuchinja kwaitika kubva pamakatanga klinika kusvika pari zvino unoratidza kuti varume vanenge vava kugamuchira nyaya yekuti kana vakarwara vamanye kunobatsirwa?
Musiyano uripo musiyano wazvakanyanya ndinokwanisa kungopawo mienzaniso miviri. Wekutanga ndewekuti pafirst 3 months patikavhura chipatara hakuna kana munhu wana akauya. By the time pachisvika 6 months ndopakada kutocelebratewa kuti atakwanisa kubatsira varume 100 asi this year muna 2024 muna February chipatara chinenge chakukwanisa icho 6 years and ndakamira sanhasi takwanisa kubatsira varume vanopfuura 13,000.
Kuona manominetwa pa 40 under 40 Africa, muri kunzwa sei nenomination iyi?
Nomination inondivhundutsa nekuti kana ndakatarisa kunyange vamwe vanhu vandisanominetwa navo vanhu vari kuita basa rihombe and vazhinji vachona ndana chiremba asi iniwo zvangu ndangoiswawo ipapo zvikanzi aiwa naiwo basa rake rakakosha. Saka zvinondivhundutsa nekuti ndandisina kunge ndakatarisira kuti basa rangu rakakosha zvokudaro. Kunyange zvichivhundutsa zvinhu zvinondifadzawo zvekare nekuti ndinonzwa kusimudzirwa kuti kureva kuti basa randichiita basawo rakakosha.
Mashoko amungada kupa kune vamwe vechidiki ndeapi?
Ndingangoti kune vese vechidiki kunyanya vanenge vaine zvavari kuda kuita muupenyu ndinovakurudzira kuti vangoshingirira. Kazhinji kacho kana une zvauri kuda zvinenge zvisiri kunzwisiswa nevanhu vazhinji pamwe pachona unenge usina kana maqualifications anodikanwa kana ruzivo rwakakwana asi iwewo mwana mako kana uchiona kuti zvinobuda and ini shungu chimuramba wakadzanya.
Kwa nasi togumira pano, manzwa urukuru ya taitana wa Ben Jamein Nguwe, avo vakatanga chipatara cheva nurume che Men's Health Clinic Zimbabwe, ndino kutenda iwa tereri kunge mange muinesu mchirongwa chedu cha nasi mcheve chidiki, tino kupai shikare chimwechirongwa cheve chidiki, sondo rino uya, ini ndinita waka Nguwe, ndiri mu Washington DC.
Tino tenda Taboka iko shino tochenda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chino tarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yes, Simbarangu, Simbarangu, yes, Simbarangu, munodi pasina.
Manero akanaka vatereri ngini tanonoka wande nechirongwa chenyu chezvechitendero. Nasi ngati nzwei manzwisisiro anoita vamwe pamusoro penyaya yemasvondo maviri apfuura pamusoro pemubvunzo wekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdamu naEva vakabvepi. Ngati tange nekunzwa kubva kuna My Faith vari kuMpumalanga kuSouth Africa.
Magadini kumutukomata anonoka wande pa Studio 7. Ndati ndibatsireo kupindura mukoma avo vazvanzi avo vanovhunza nezvekusikwa kwaAdamu. Bhaibheri richiti Adamu pakasikwa naMwari wakazova nomukadzi wake Eva ndokuzosvara vana vavo vaviri vakomana, umwe ndokuzouraya umwe. Uyu wakauraya umwe achibva azongofamba achienda. Asipa akaenda ikoko Bhaibheri rinoti hanzi wakazosvika kunyika yenodhi ndokusvika oroora mukadzi. Mubvunzo wamukoma unoti ikoko wakanga kuine vamwe vanhu here sezvinotaura Bhaibheri, nokuti Bhaibheri rakatiudza kuti kwakangosikwa vanhu ava vaviri vokutanga nokuzvara vana vavo. Saka vanhu ava vakanga vakazobvepi. Regai nditi ndishandure mubvunzo uyu, asi ndichaushandura muchidimbu. Ndokuzokumbira kuti ivo mukoma tanonoka wande vatitsvagirevo shefi kana kuti pasta vechimoslem vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Zvandicharondedzera muchidimbu ndezvokudai, Mwari pavakasika Adamu vakazomusikira mukadzi wake Eva ndokutadza kwavakatadza kunyimu kuparadhiso kwavaka mugadheni mavakanga vari. Vachibva vadzingwa ndokuiswa pano panyika, vaiswa pano panyika Mwari ndokuvatanga kuvaropafadza nevana. Mukuropafadza kwavakanga vachiitwa nevana, Mwari wakanga achivapa matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Ndoo muzvariro wakanga uchiita Adamu naEva. Mashoko awandinotaura anowanikwa muQuran, bhuku iroro mukoma ndaikumbira kuti vagozoriverenga. Saka Mwari vadero vachipa vana ava Adamu matwins, mukomana nomusikana, mukomana nomusikana. Vaizoti kana vakura Mwari waizopa Adamu mutemo kuti pamatwins awa zvapa zvagwa mukomana nomusikana, ivavo vazvabwa vari vaviri havagwanina havakwanisi kuti varoorane, vaizoswaipana kuti umwe wotora uwe wazvanziyo umwe, uyu wotora azvanziyo umwe. Ndoo maitikira zvakanga zvichiita, ndoo mamirira zvakaita. Kuti muwane zvizhinji vahazvanzi vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Qurani. Qurani ishoko raMwari, zvinowanikwa muQurani. Takazvivanzigwa muBhaibheri, muBhaibheri hamuna nhoroondo, asi mukaenda kuQurani munoshandiswa namaMuslim munowana nhoroondo yose, mibvunzo yose yamunayo yakazara mumusoro munoiwana muQurani.
Tinotenda zvikuru amai Faith. Ngatichinzwai kubva kune umwe zvemutereri wedu asina kutipa zita rake.
Ndatiregai nditsanangurewo pano nemanzwisiro andinozviita maringe nezvinotaurwa neshoko raMwari. Tikatarisa mukati meBhaibheri, Mwari achisika Adamu naEva. Asika Adamu naEva panotsaurwa pamusoro pevana vake vaviri vekutanga. Bati mukatsidza mukarama muri kudzidza mukati meBhaibheri muchaona kuti vana vasikana mukati meBhaibheri kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari, paiverengwa vanhu varume. Kana zvainzi paine vakadzi 50, paine varume 50, vanhu vese vari 100. Muchaona kuti Bhaibheri rinotaura kuti panga paine vanhu 50 instead yekuti 100. Chikonzero vakadzi vakanga vasingaverengwa. Saka mukadzidza pamusoro penyaya iyo muchaona kuti Adhamu haana kuzvara vana vaviri vakomana ava chete. Akatenge aitori nevana vasikanawo zvekare. Asi nenyaya yekuti vana vasikana vakanga vasingataurwe nezvavo kana kuti vakadzi vakanga vasingaverengwe mukati meshoko raMwari. Nhamba yaiitwa kana masensus aiitwa mukati meBhaibheri paiverengwa vanhu varume chete. Zvino nyaya iripo panapa ndeyekuti Kaini paakauraya munin'ina wake Abel akadzingwa akaenda kunyika inotaurwa zvichinzi akaenda kunyika yeNodhi. Mukati meBhaibheri hapana chakavanzika chekuti titi zvinokoneka kuti zvitadze kunzwisisika. Zvinhu zvinotaurika, zvinhu zvinonzwisisika, zvinhu zviri pachena. Achibvunza pamusoro penyaya yekuti ko zvakambofamba sei nyika yeNodhi kwakune vamwe vanhu here? Ehe, saka ndo matsananguriro andaita pamusoro penyaya yenzvimbo yainzi Nodhi. Asi Bhaibheri rinoti kuve Nodhi zvichireva izvo kuti kudzungaira. Saka Kaini akanga ava mudzungairi. Ndatenda.
Tinotenda zvikuru vateereri. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Tichaenderera mberi nenyaya iyi svondo rinouya. Ndiri kuVoice of America Studio 7 muWashington DC. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosaka zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, pamutambo watambwa masikati ano Morocco yaita mangange 1-1 neDRC. Pamutambo uriko iko zvino Tanzania yakarwa Zambia 1-0. Kuti tize nezviri kuitika kumakwikwi aya, tabata muongorori wemitambo Mo Moyo.
Tichitarisa zviri papepa chaizvo takatarisa vatambi, Morocco inoratidza kuti itimu yakati rongekei. Uyezve tichitarisa kutamba kwayakaita mutambo wayo wekutanga, mutambo uyu tachitarisa kuti Morocco yaifanira kukunda DRC. Asi kana waona mutambo weBlessing waona kuti vakomana veDRC vanga vakaronga zvakanaka, kunyanyanyanya panhau yekudefend apa. Vakwanisa kuti pese pavanga vachishaya pavanenge vasina bhora vanga vachibva vese vanga vachidefend, kureva kuti vanga vakarirongera game iri, zvinova zvaita kuti Morocco itamburai nebhora irori. Asi ndinoti zvangu nematambiro aita DRC vanodeserva kubuda ne 1 point yavabuda naye.
Mo, unoona sei mutambo uri kutambwa iko zvino izvi pakati peZambia neTanzania? Ndiye chipi chikwata chingakunde panozopera mutambo?
Vakomana veZambia ndoona vanofanira kubudirira. Pamutambo wavakatamba pekutanga paya ndakaona kunge vaitamba zvakanaka chaizvo. Dai vakangoti kwanisei kupedzisa machanza avaiwana vangadai vakakurira. Uyezve mukatarisa palogu, Zambia iko zvino iri panhamba 3. Zvinoreva izvo kuti mutambo uyu wakakoshesesa kwavari, nekuti vakasawana mapoints akakwana pamutambo uyu. Pagame rekupedzisira rinogona kuzonetsa kuti vakwanise kukunda, nekuti gurupu ravo riri very close, riri very tight. Nekuti timu iri pamusoro yengu rine 4 points, ivo vane 1 point, vakatowina nhasi. Vatoendawo futi pa4 points, vavo vatowo pamusoro pelogo. Tanzaniawo kana makazvitarisa inenge ingoriwo nepfungwa idzodzo dzekuti nhasi ndiro bhora ratinofanira kuhwina.
Ngatitarisei mutambo wekupedzisira uchatambwa nhasi unenge uripo pakati peSouth Africa neNamibia.
Vakomana veNamibia vakasangotya. Ndodaira kuti South Africa inogona kukundwa zvakare. Asi ukandibvunza Blessing kuti unopera sei mutambo uyu, ndinoti unopera uri mangange.
Muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo aimbotambira Baimo neCapes United. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tikusiyei mumaoko aGibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.